Mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaostalo siziva vati mashoko ekuti vabude mubato reMDC zviri pamutemo mashoko asina musoro sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yeMDC.
Ndosaka vachironga nyaya yekuti maMP David mutemo uri kiri munyika muno hatingasiri takudzidzisa vakomana nevasikana nyaya dzemutemo kuti mutemo uri kiri kuti kana munhu wajoina imwe pati yevhoto automatically resign from the other party plus hatingasiri nyaya idzodzo MDC nemaMDC nezvechinja is part of our past hatisiwo ikoko zvavanoita koko ndezvavo
izvi zvatsigirwa nasachigaro weTCCC mudunhu reMashonaland and West vaRalph Magunje avo vati nhengo dzavo dzakabuda mubato reMDC nekusapinda mumisangano yebato iri kubva mugore ra2018 kusabhadhara mari yekuva nhengo kwemakore matatu uye kuve nhengo yerimwe bato sezvavakaita.
Ukasabhadhara masubscription fees ako consistently membership yako ndobva yatamburwa ipapo zvisina notice ende vazhinji vari kuTCCC hatisingabhadhari masubscription fees. Ndinodavira kuti vana mwanzorera nemashakada vakaita mameeting ano pfuura matatu isisu mameetings iwayo hatina mubvatambwe taatende kana one meeting. Bumbiro repati remutemo repati rinotaura kuti izvo kana usina kuta atende mameeting matatu zvakatevedzana membership yako inobva yaparara.
Asi mutauri weMDCT vaWitness Dube vati vari kuyambira nhengo dzeTCCC kuti dzibude mubato ravo zviri pamutemo kwete kuti vazoyeuka bakuvanayiwa vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda. VaDube vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato nokudaro nhengo dziri kuzviti ndedzeTCCC dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenharo dzadzo.
Chandingangode kutaura panyaya iyi pari zvino ndechekuti vanoziziva wani vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazwi anodonha pasi achinhongwa nehuku zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati. Ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei nhengo yebate tirege kuramba tichingonyatsisana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo munhu ambopinda. Vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere kwete kunyembera kudzungaira.
Nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato reMDCT rakadzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.